vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare vakafanobata chigaro chemunyora anoona nezvesarudzo muCCC vaian makone vati vari kutarisira kuti mavhiki maviri vanenge vapedza kusaka vachamirira bato iri
inenge iri community base ichatanga iyo nemanominations atinogamuchira kubva kuvanhu kumastudent nemastakeholders izvo zvinoitwa musi wa 5 April.
Vawedzero vachiti mazita achadomwa achagamuchirwa neindependent candidate selection panel iyo vati bato iri richange richidoma munguva shoma inotevera. Vamakone vatiwo pachabuda vanhu vanodarika mumwe chete bato iri richagara pasi vanhu votaurirana nekuongorora kuti anokodzera ndiani, asi vachiti pachazenge paine komiti yakazvimirira ichatambira zvichemo.
Kune umwe anenge aine zvichimo zvake tine kune komiti inozozvimirirakomiti ichazenge ichigamuchira makomplaini iwayo yoongorora zvimwe zvine zvavanokwanisa kubva vagadzirisa vachigadzirisa zvavanenge vakadza vane zvichikwidzawo kumusoro kucitizen national assembly kuzvizoongorora zvavo.
Vachitaurawo pamusangano mumwe chete vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauri webato iri vagift ostalosis vati nharaunda dzichadoma vachamirira bato iri kusanganisira mutungamiriri webato.
Nomination yedu ichatanga kunominesa vanhu vada kutimirira kukanziro mudare reparamende uye vada kutimirira vari mutungamiri wedu weCCC. Saka muchaona kuti pakufamba kweprocesi yedu tichange tichitotaura nemacitizen kuti vataure zvavari kuona, vataure kuti ivo vari kunomineta ane kuti atimirire kukanzuru, atimirire kuparamendi uye anotimirira ari mutungamiri wenyika yapresidential candidate.
Vawedzero vachiti bato ravo richanyatsoongorora kuona kuti vanhu vane chimiro chakanaka munharaunda uye vanodiwa neruzhinji ndivo vachamirira bato musarudzo dzegore rino. Varamba kuti pane vachagadzwa zvechisimba vachiti vanhu vese vachabva kuvanhu. Bato reCCC ratiwo riri kuramba richishushikana zvikuru nekuramba kwemumiriri weZengeza West muparamende vaJobs kana vari mujeri kuChikurubhi vachipomerwa mhosva yekuda kukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirishonga, asi vari kuramba mhosva iyi. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Bhekezela Gumbo vaudza Studio 7 kuti nzira yatorwa neCCC inzira ichaona vemunharaunda vachitungamirirwa nevanhu vavanoda.
Nzira iyi yakabzwa neCCC inzira yagara iripo muAfrica yekuti macommunities vavemunharaunda vanopfobvisa munhu wavo anovatungamirira. So vati vanhu ivavo ndivo vanenge vane masimba ekubvisa kuchibvisa munhu iyeye sekusetera maboards and conditions plus vanhu vemunharaunda ndivo vanoziva munhu anonyatsokuita vanhu. Vanhu vari kumusorosoro havazive zviri kuitika pasi.
Asi kusarudza vatungamiriri nenzira iri kuitwa neCCC kwashoropodzwa zvakanyanya nenhengo yebato reZANU-PF vataura ikandisaya avo vachange vachizomirira bato reZANU-PF kuAirport North.
Iyo yavaroda kutoita ndoinonzi imposition of candidates. Hakuna chinhu chinonzi chaita kuwirirana kwevanhu vari mucommunity nekuti vanhu mumwe nomumwe ane mafungiro ake. Nzira imwe chete yekuziva zvinoda vanhu zvisina kumbunyikidzana ndeyekuti mumwe nomumwe avhote pake ega muchivande murunyararo.
Sarudzo dziri kutarisirwa kuitwa muna Nyamafufu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.